vachitura mutongo wavo mutongi wedare ra Major Street amai mari wanazvo gofa vati chimwana hakodzere kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso asi amai gofa vatsoropodza vachichisi vehurumende panyaya iyi nemashoko avo ekuti chimwana anofanira kugara mujeri nekuti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge mupurisa ari kuferefeta mhosva iri kupomerwa chimwana vanaison chirape vakaudza dare nezuro kuti pane vafakazi vatatu vavasina kudoma nemazita vari mubazi revachuchisi renational prosecuting authority vavari kuda kuti vagozovanyoresa magwaro ekuroverera chimwana amai gofa vati hurumende haifaniri kuvharira vanhu mujeri kuti igoferefeta vachiti nyaya inofanira kutanga yaferefetwa munhu ozosungwa amai gofa vatiwo zvakataurwa nemuchuchisi kuti mhosva iri kupomerwa chimwana imhosva yakakura kwazvo hachisi chikonzero chekuti chimwana asapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vatiwo hurumende haina kuunza kudare mamwe mashoko ayakataura mudare kuti akanyorwa nachimwana padande mutande rake mukuparwa kwemhosva vachiti izvo zvinoratidza kuti hurumende iri kuviga humwe humbowo uye vati zvakare vachuchisi ndivo vaifanira kupa humbowo hunonwisa mvura hwekuti sei hurumende ichiti chimwana anofanira kuramba ari muusungwa asi mukupeta mutongo wavo amai gofa vati dare raona zvakakodzera kuti rinyime chimwana mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti chimwana anogona kunopara dzimwe mhosva kana kapiwa mukana wekubuda mujeri amai gofa vati chimwana munhu akapara mhosva panguva iyo imwe mhosva yaari kupomerwa isati yapera mumatare saka vanoona sekuti munhu anogara achikoromora mhosva rimwe remagweta achimwana vagift mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare
mutongi madam gofa vatiyo haakodzeri kuti apiwe bheu nokuda kwokuti state yakaburitsa zvainoti macompelling reasons chimwe chacho chinova chokuti Hope ane tsika yekupara mhosva nokuda kwokuti ane imwe iri pending ichikuda kunzwikana vatatu
vamutisi vati havasi kufara nemutongo uyu vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachiti chimwana munhu asati ambobatwa nemhosva kuti anganzi ihoromori
tichaenda kudare repamusoro tichiinochallenja mutongo iwoyo nokuti hatina kugutsikana nawo
rimwe remagweta achimwana vadouglas coltard vaudza vatori venhau panze pedare kuti chimwana ari kushungurudzwa pamusana pebasa rake rekutora nhau vachiti kuburisa kwaari kuita nyaya dzeuori ndiko kwakakonzera kuti asungwe zvichakadai amai gofa vati chimwana agodzoka kudare musi wambudzi 26 chimwana akatarisirwawo kutanga kutongwa musi wazvita 7 pane imwe mhosva yaari kupomerwa yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa zvakare dande mutande rake retwitter ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.